This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri muswe svondo kunyana 7 2014. Munotibata pa 909 am, pa 4930 kana pa 12080 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitiye zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varayiridzi vari kutarisira kusangana negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kuti vakurukure matambudziko ari mubazi redzidzo. Nengo dzesangano reNational Vendors Union Zimbabwe dzakaremara dzinombunyikidzwa nemapurisa dzichida kusvitsa gwaro renyunyuto kukanzuru yeHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti vatungamiri varo pamwe nevemamwe masangano evarayiridzi vari kutarisira kusangana negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora nechitatu chesvondo rino kuti vazive nyaya dzakawanda dzine chekuita nezvedzidzo pamwe nemashandiro evarayiridzi. Musangano navadokora uyu unouya mushure memumwe musangano pakati pemunyori mukuru mubazi redzidzo amai Constance Chigwamba nevarayiridzi svondo rapera uyo unonzi wakabata-bata zvakawanda zvinosanganisira nyaya yekunonoka kuwaniswa mari kumhuri yevarayiridzi vanenge vashaya. Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Joe vanoti vanotarisira kuti musangano wavo navadokora uchajekesa nyaya dzakawanda dziri kunetsa muboka redzidzo.
Takatarisira kusangana naminister of education namadirectors vekuhead office nechitatu tiri kuuya iyi. Zvatinoda kukurukura ndezve muministry yeeducation. Ndingangoti zvimwe zvinobata varayiridzi, zvimwe zvinobatawo yatingati curriculum. Minista vakataura kuti kune curriculum review. Tinoda kuzivawo kuti maticha anozokwana pawapati kuti tionesane kuti tingagadzirisa donzo rekudzidza sei. Tinoda zvotaura naminista kuti vazive kuti employer uyo anga akavindisa kuti uchariviwa masalarizi muna June haana kuzoriviwa. Asi pane zvakawanda zvakapromisa negovernment kuti inozoita zviri nani manetari. Saka saminista tinenge tichifunga kuti kana zvinhu zvisingafambi kunyange zvavo vasiriwo veemployer public service. Asi vanoendawo kukabhineti kuti vange vachinosvitsawo zvichemo zvavarayiridzi kukabhineti kuti zvikwanise kuti zvikurumidzewo kuita tione kuti vatita vawana chaviri pamwe nemanetary incentive.
Tinonzwa kuti svondo rapera makasangana nemunyori mukuru mubazi rezvedzidzo. Zvii zvamakakurukura naye zvokuti mude kukurukura zvakare navadokora?
Isu seTTUZ tatine dambudziko navo. Saka zvakanaka kuti tiiti every time tizive hurongwa even hweministiri patemo kuti ministiri zvairi ministiri inotongaurana naminista vakarongeiwo even kuti tiimpruvheyo pefomensi.
Ndiani akakokera musangano wamuri kuita iwe?
Musangano uyu ndiwo vadokora pakambonesa paya paya mapolitics achiita tikazosanganawo. Ndo vakazoabhiriya kuti ngatisanganei every time panotanga temu pakati nekuva kupedzisira kwetemu.
Avanga vari mukuru wePTUZ vatakawafira zvou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Zvichakadaro, vachangopedza zvidzidzo zvavo vakawanda, vanonzi vari kuungana kumahofisi edzidzo mumatunhu akawanda emunyika, vachitsvaga mabasa ekurayiridza vasina zvitupa zvebasa kana kuti temporary teaching. Vazhinji vanonzi vari kutsvaga mabasa ava ndevaya vakapedza zvidzidzo zveordinary neadvanced level pamwe nevachangopedza kumayunivhesiti. Asi vazhinji vanonzi vari kunyunyuta kuti hurumende iri kunyanyopa mabasa aya kune vane zvidzidzo zveyunivhesiti kana kuti vachiri kuita zvidzidzo izvi pamwe nevakaita zvidzidzo zvakasiyana-siyana vakapedza mumacollege. Zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa nemusi wechipiri svondo rino. Sangano revanotengesa zvinhu muHarare reNational Vendors Union Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzakaremara dzaida kusvitsa gwaro rezvinyunyuto kukanzuru yeHarare nechishanu chapfuura dzakashungurudzwa pamwe nekumbunyikidzwa nemapurisa. Mukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai vanoti nhengo dzavo dzakaremara idzi dzanga dziine zvinyunyuto zvitanhatu zvinosanganisira zvekuti varemekedzwe nemapurisa pavanenge vachiitawo basa ravo nekuwana nzvimbo dzakafaranuka dzekushandira. Ngatinzwe hurukuro yataita navavadzai.
Nhengo dzedu mukoma jonga dzanga dzaronga kuti dziende nouwandu hwadzo kuHarare City Council kundopa petisheni. Nhengo dzedu dzakachina nepetisheni dzanga dziri nhengo dzakaremara vanotengesa mugwagwa, mavhenda dzedu akaremara. Asi mapurisa akanga ava kuvadzivisa kuti aiwa hamugori kuenda makawanda nokuti mutemo hautenderi izvozvo. So tikati aiwa mutemo unotendera vanhu kuti kana vanoenda nepetition ngavaende neuwandu hwavo kuti vanhu vacho vari kundogamuchira petition ivi vaone kuti idea yacho ine vanhu vangani vari kuisapota. Takakweshana tikakweshana nemapurisa asi zvakaramba. Asi isu sevanhu vanomira nomutemo vasingadi mhirizhonga takati aiwa mundoti vanhu vangani vaende panhengo dzedu dzakaremara dzemavhenda. Vakati aiwa isai vanhu 8 kata hano hazvina kuipa izvozvo. Tobva tatura vanhu vedu vakaremara 8 vakaenda vakandopa petition kuna meya na town clerk.
Zvii zvaive mupetition yamaitsvitsa kukanzuri?
Petition yedu chinangwa taitsvitsa kuonesa City of Harare tarisa meya naivo town clerk kuti chirongwa chavo chokuti mavhenda aregister chiri kuexclude vakaremara. Vakaremara havana mukana wanga wapuwa wekuti vanatso kundorejistawo zviri pajekerere. Chirongwa chavo chokuti vanhu vandorejista chaita senge chiri kuitwa muzvakavanzika zvisina munhu anofanira kunge achiziva chingoona mumapepanhau. Saka tatati ngatisvike kwavari ivavo vari kuronga zvirongwa zvacho tione kuti zvakamira sei tizvinzire pachedu semavhenda. Vakaremarawo tikaenda navo.
Pakukakavadzana kwamakaita nemapurisa uku pane vakasungwa here kana kurohwa?
Hapana vakasungwa, asi kusundana kwakada kuitika. But isusu sevanhu vanoda runyararo takati aiwa zvataurwa nevakuru vomutemo nemapurisa tinozviteerera. Asi chinangwa chedu chokuti tiede petition takati hatigoni kumira.
Vanga vari mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvinove nhengo dzesangano reAfrican Women's Entrepreneur Program kana kuti AWEP dzinoti muzvaro Josephine Takundwa naamai Tsungi Banda zviri kutarisirwa kuuya kuno kuAmerica mwedzi unouya kumusangano weUS Business and Entrepreneurship Exchange. Madzimai maviri aya vachabatanawo nevamwe vachabva kune dzimwe nyika vachapindawo mumusangano uyu uyo uchavadzidzisa nezvounyanzvi hwekufambisa mabasa pamwe nekusimudzira mabhizimusi avo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Takundwa.
Chirongwa ichi chinosarudza vanhu vari mubusiness, maprofessionals, kuti vaende kuAmerica kunodzidziswa nzira dzekuti vamanage mabhizinesi avo nenzira yakanaka, achikura mabhizinesi iwayo vachikwanisawo kuti batsire ikonomi yenyika nekubudirira kwamabhizinesi avo.
Imi mungati zvii zvamakanyora muzvinyorwa zvamakaendesa muchinotsvaga nzvimbo yekuti muwanikwe muri pachirongwa ichi zvakazoita kuti imi muwanikwe muchisarudzwa?
Wo hongu vakawanda chaizvo vakanyorera kuti vaedzo kuti vapinde muchirongwa ichi asi ndakaonekwa ndiri pakati pevatanhatu vakakwanisa kuti vawane nzvimbo pachirongwa. Ini ndinofunga kuti takaita kuti ndiwane nzvimbo iexperience yandinayo mukushanda kukampani kwangu uyezve nemunharaunda yandinogara nokuti ndiri munhu anoshandawo nevanhu kuedza kusimudzira nharaunda yangu iko kubasa kwangu. Ndinewo zvandakakwanisa kuti ndizivikanwe nazvo pamashandiro andinoita nemabatsiriro andinoita vandinoshanda navo mamwe macompanies vatinopa zvinhu zvatinoshanda nazvowo kubasa kwedu. Uyezve ndiri munhu wekuti makore mana apfuura ndanga ndichipuhawo maprize ekugona zvebusiness. Saka ndofunga kuti izvi ndizvo zvimwe zvinhu zvakaita kuti kunyora kwandakaita chiro kuti ndipinde muchirongwa mundibudirire.
Zvii zvamunofungidzira kuti muchadzidza kuno kuAmerica pamuchauya pachirongwa ichi mwedzi unouya?
Ndiri kutarisira kuti ndidzidzire nzira dzakanakisisa dzinoshandiswa mukushanda mumabhizinesi. Ndiri kutarisira kudzidza zvinhu zvichandibatsira kuti ndikudze bhizinesi rangu kuti risvike pakunopinza basa vanhu vakatowedzera pane variko pari zvino. Ndinotarisirazve kuti ndichadzidzirawo maitirwo anoitwa bhizinesi pakati penyika dzakasiyana-siyana pasi pano.
Vanga vari mumwe wemadzimai maviri achauya kuno kuAmerica, Muzvaro Josephine Takundwa, vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pana 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata pachannel Zim muchishandisa dhikodha reWisdom. Kana muri paWisdom, tsvagai chaneli yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai dhikodha renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inoteererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Yasvika nguva yekuti tikuendesei kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namai Nyaradzo Gumbo Nzvanda. Vanova ivo munyarikani kana kuti nhumwa nemuchirungu vanonzivo Goodwill Ambassador wesangano rembatanidzwa wenyika dzemuAfrica weAfrican Union. Mai Gumbo Nzvanda, tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7.
Maitenyu, ndichifarawo kuvawo pano zvara nhasi.
Mai Gumbo Nzvanda, mukatudza kuti kana muchinzi Goodwill Ambassador kana kuti nhumwa yeAfrican Union, munenge muchiita basa rei chaizvo?
Gore rino mbatanidzwa wenyika dzese dzeAfrica vakati ndiedze kusimudzira nyaya dzinosangana nevechidiki kunyanya vari vanasikana vasati vasvika pazera rekunge vachipinda mumuchato muwanano kana mukuroorwa. Tiri kuona vana vadiki vachine mukaka pamuno, mwana ane makore 14 kana kuti ane makore 16 ari kuwanikwa asisaendi kuchikoro achinzi atova kunzi mining, atova nevana vaviri, atochata kana kuti atomanikidzwa nekurarama kwaanenge achiita kuti ave anopinda mukuroorwa kana muchato. Hatingati kuroorwa, kazhinji kacho dzimwe nguva tinenge tosangana nevana vachiri vadiki zvikurusa. Saka sembatanidzwa wenyika weAfrica vakaona riri dambudziko guru kuti vana vedu kunyanya vanasikana vanofanira kunge vachipedza chikoro vachiita ramangwana rakanaka kana vozopinda muwanano.
Chii chaizvo chiri kunyanyokonzera dambudziko irori munyika dzemuAfrica?
Takatarisa pasi rese tichida kungojekesa kuti iri dambudziko guru, harisi dambudziko diki. Tinoona vana vanasikana vanosvika ivo 14 million vachipinda mukuroorwa ikoko kwatataura vana vasati vasvika zera pasi rese 14 million pagore. Zvakafanana nevanhu vese vemuZimbabwe vachinzi ndo zvaitika pagore, asi vazhinji vacho vari kuwanikwa zviri muAfrica. zvikonzero chikuru kuru zvokubuda panyaya ye child marriage or forced marriage kunyanya nyanya inamo iri mumhuri naizvozvo mwana asi kupiwa mukana wekunge achiwana dzidzo achiwana mabasa emaoko anozviitira kana kuti kuwana kuramba achienderera mberi nechikoro izvozvo zvekusakoshesa mwana nekungoti mwana azvarwa anongonzi atova mudzimai toona kana mwana achizvarwa mudiki ongonzi amusikana zvatonzi mudzimai wavanhingi saka zvatogara zvatarisirwa kare kuti mwanasikana chake kuroorwa kwete kuti achave neupenyu hwakanaka hwamangwana chechitatu chatiri kuona chiri kukonzeresa chakanyanyisa pazhinji vanhu vanoti iculture kana tradition kana kuti maonero anoita vanhu mukurarama vanhu vachiti iculture yedu kuti mwana nga anoripiswa ngozi mwana anokwanisa kungoenda ari mwana mudiki anoenda pachipari kunoita mudzimai wechitatu mamwe machechi ekuti vanongoti mwana tamurota arotwa kuna mufundisi ningi kuti anga achizowanikwa mwana akutoregera chikoro rimwe dambudziko ratiri kuona nderekuti vana vazhinji vamwe havana mabirth certificate mwana atombozikamwa kuti ane makore mangani saka unoona munzvimbo zhinji pazopinda pakuti mwana tunzi abatwa chibharo zvonzi kumakoti mwana abata chibharo munhu anoti aiwa mudzimai wangu takanga tataurirana hamuoni abvezera here pozonzi une makore mangani anowanikwa asina birth certificate saka hapasisina chinoratidzira kuti ave munhu achiri mwana mudiki kana kuti munhu abvezera
ngatichitariseiwo zvinoitika muZimbabwe umo mungati dambudziko iri rakapararira zvakadii rekurodzwa kwevana vasati vasvika zera
dambudziko ratinaro muZimbabwe sedzimwe nyika dzakatitenderedza takanga mazuva apera tiri kusadak meeting nyaya iyoyi chikurukurwa navamwe vataisangana navo tichiona zviri kuitika kumalawi ndokwakanyanya kukura dambudziko iri nemozambique nezambia asiwo kuzimbabwe tine dambudziko irori dambudziko nderekuti vana ivava kusanganisira imo muzimbabwe munyika yedu vana vari kuroorwa nevarume vakuru namadzibaba makuru vekutoti dzimwe vanofanira kunge atova sekuru uye kuti dambudziko rimwe ratinoona nderekuti mwana anongonzi mwana akaita mimba otonzi enda ikoko kwawaita mimba yako iyoyo dzimwe nguva mwana uyo anga akatobhinywa opedzesera uzongogara nemunhu akamurepa because zvangonzi enda kwaunga uri and munhu akakupa mimba ndiye enda unogara naye pasina kunyatsotsanangudzika kwekuti ko mimba yacho yakabva kupi
aiwa tinokutendai zvikuru amai Gumbonzvanda nekupinda muchirongwa chedu
ndatenda ndichitendawo nekusimudzira kwamunoita nyaya iyoyi inotikoshera panguva ino
manga makateerera kubva kunhumwa yeafrican union kana kuti au ambassador uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai nyaradzai Gumbonzvanda muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa chinobhururuka chinomhara nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing Zulu nechirongwa chako chinodzidzisa vechidike.
TV zvangu ndakanda mumugodi andichaoni rodi my god ya vari kabori
urai masango ndi one ndikurete ima inga boy pera singaite wangu munito ndite matangu sai kumagore nekando tata ndinga tikone akuta eupenu itaingi sore ndite mwoyo ndiko zvigure ndinyore nepano pasi azvingaiti nyore
nako kambo ndivhurei maziso kubva kumimba ari kusimukira Toki Vibes sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro dzanhasi sangano revarairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe rotarisirwa kusangana negurukota rezvedzidzo valazarus dokora nhengo dzesangano renational vendors union zimbabwe dzakaremara dzinombunyikidzwa nemapurisa dzichida kusvitsa gwaro renyunyuto kukanzuru yeharare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiya mina Marvelous Muhlanganya uye.